kundoshandisa chaizvo. ZANU-PF iri kuti iyo yakuda kuti vachiregedza kupiwa mari neUnited Nations, nekuti vaziva kuti United Nations yakubvunza mibvunzo inotemesa musoro, mibvunzo inoongorora zvinhu zvavainga vachiita veZANU-PF, zvinosanganisa mhosva dzainopomerwa kunda vanhu pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika. Nekutiwo zvekare veUnited Nations vanoti vanoda kumbofeya feya kuferefeta zviri kuitwa neZANU-PF, zvinokanganisa magariro akanaka munyika nekuti kuitwe nesarudzo yakanaka.
Ko, zviri kunzioka neZANU-PF vekunze vakauya kuzoongorora sarudzo, vanogona kupedzira vopindira mune nyaya dzezvematongerwo enyika. Munoti kudini mashokwai?
Ikoko kunyepa kweZANU-PF kuti veUnited Nations vakauya kuZimbabwe vanozopindirira mune zvematongerwo enyika inhema. Vari kutya kuti veUnited Nations vakauya vanoona hongu kuti zvinhu zvakaipa zvanga zvichiitwa zvichivigwa neZANU-PF zvinoburitswa pachena. Uye zveUnited Nations isangano renyika dzepasi pose rinondofonora zvese zvawana zvayaona kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvavanotya. Ivo veZANU-PF vane mhosva dzavo dzavakaita dzavari kudirwa neUnited Nations dzemadiamonds ekuDRC nezvimwe zvakadaro, nedzemhosva dzemuZimbabwe imomo dzana gukura hundi vanotya kuti dzichamuka nedze2008 violence.
Pane chakaipa here kuti United Nations itumire chikwata chevaongorori kana Zimbabwe yakumbira mari sezviri kutaurwa izvi?
Hapana chakamboipa kuti veUnited Nations vatumire vaongorori. Ndizvo zvakatonaka. Tinototi isu zvakatoita zvakanaka zvavakaita izvozvo zvekuenda kuUnited Nations kuti tiri kuda mari. Vakazvidenhera vakazvidenhera veZANU-PF. Hatidi kuti vawithdrawe request yavo yavakaita kuUnited Nations. Ngairambe iriko iyo United Nations. Inofanira kuzvimbwa kuti cause Zimbabwe yakuwithdrawa zvaita sei.